Inini marvelous mshanga ya huye ndichiti hei nomi soro ya na uzedu za nasi chitatu chikunguru 26-2017. Varume vatatu varikupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mwedzi wapera vonyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Nyanzvi dzemitemo dzotaura zvinoreva kuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remutemo bato rezanupf richishandisa uwandu hwenhengo dzaro dziri muparamende. Sangano rinozviti hashtag this constitution, my constitution, roshoropodza ZANUPF, iyo inoti rinomanikidza vana vechikoro kusiya zvidzidzo zvavo kuti vapinde mumisangano yebato iri, zvikuru misangano inenge iine mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLovemore Maduku vanoti bato ravo harisi kuzopinda mumubatanidzwo wemapato anopikisa, vachiti vane muonero wakasiyana nemapato ari munyika. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa matano ari kutorwa nemapato ari kukurudzira vari kunze kwenyika kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.